musangano wanasi waitirwa muHarare uyu muri kuuya panguva yomutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vawedzera negore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vachiti hapana zvavaita kuedza kugadzirisa nyaya dzezvopfumi nezvematongerwo enyika vachivapomerawo mhosva yekumbunyikidza vanopikisa masangano akazvimirira oga nevakuru vevashandi vascot pamusangano nevatori venhau vati vari kushushikana nemutemo wepvob uyu.
We talked to important topics, including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections. All agreed for the need for non-violence, for leaders to continue to call for clear, transparent elections. We spoke about the PVO bill, some of the concerns that we expressed on that. We also spoke about ongoing collaboration that we have on HIV programs. And finally, we spoke about a very positive demining program that we are continuing to fund here.
Tataura nezvenyaya yeAfrican Development Bank, tataurawo zvekuti kuitwe sarudzo dzisina mhirizhonga dzejekerere, tataurawo zvinyuto zvedu nekuvandudzwa kwemutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill, kubatsirana munyaya dzekurwisa HIV AIDS nenyaya yekubvisa zvimbambaira.
Asi vachinyora mubepanhau reSunday Mail, vaMnangagwa vakati havasi kuzodududza pakusaina bhiriri kuti rive mutemo, vachiti rakakosha mukudzivirirwa kwenyika. United Nations iri kushorawo ichiti vasarisaine. Musangano wanhasi wapindwa nevakuru vebazi rezvemari, kudzivirirwa kwenyika uye nevezvemutemo. Asi vaScot varamba kutaura nezvenyaya yekuwedzerwa kwenguva yezvirango zvakawedzerwa negore navaBiden nezuro. Papera musangano vashava havana kutaura nevatori venhau sezvo vati vange vachimhanyira kune mumwe musangano. Asi mumashoko avo ekutambira vaScot, vashava vati vanokoshesa zvakanyanya rwendo urwu.
I very much welcome the opportunity to discuss with you matters of interest to both countries and hopefully start charting a path of friendly relations between our two countries.
Ndinokoshesa mukana wekuti titaurirane zvakatinakira senyika mbiri uye ndine tarisiro yekuti tinowana nzira yekuumba ukama.
Vachipa pfungwa dzavo panyaya yezvirango, vakafanobata chigaro chemutevedzeri womutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vati bato reZANU PF rinofanirwa kugadzirisa nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe.
The greatest function iri munyika inyaya yehurumende iri kudzvanyirira vanhu, the human rights situation necorruption. Those in two zvauraya nyika yeZimbabwe.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati zvirango zvinopa mukana kuhurumende kuti zviongorore nekugadzirisa painokanganisa.
Zvirango zvinotipa mukana wekuti tireflecte kana kuti tisitarise kuti zvii zvatiri kuita senyika kana kuti sevatungamiri zviri kukanganisa nyika yedu kana dzimwe nyika. Zvinoita kuti nyika dzizotipa zvirango. I think ndoo pakanyanya kukosha tizvitarise kuti zvii zvatiri kuita. Ende takatarisa.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDCT vachengetai guta vati zvirango zvinofanirwa kubviswa.
Isu sebato reMDCT tinofanira kutora chidanho chekuti kwete masanctions aya zvirango zveupfumi izvi ngazvimiswe nekuda kwekuti vacho vakanangwa nezvirango zveupfumi izvi tinoona kuti upenyu hwavo kana hwakashanduka hwakatoshanduka huchitowedzera kunaka.
Mutauriri webato reZANU-PF Christopher Muchangwa vati havanei nezvaitwa neAmerica neEU sezvo Zimbabwe yava kudyidzana nedzimwewo nyika.
Isu ticharamba takabata chedu takatipfumbata, iwo vacharamba vachiita masanctions toona kuti anohwina ndiani. Isu tatotanga kuhwina nenzira yekuti dzimwe nyika dziri pasi rino dzatove kuona kuti Zimbabwe yave nyika yekufa. kufambidzana nayo nenzira yekuti yaane vanhu vakapfuma nezvinhu zvavakapiwa naMwari zvisingapambwi nevanhu vekune dzimwe nyika.
Vaive mutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush vakasaina mutemo weExecutive Order muna Kurume 2003 vachitemera zvirango vakuru muhurumende vaipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure mekutora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.